Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yabudisa pachena kuti vamwe varwere vave kuenda kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa, Botswana neZambia kuti vanobatsirwa ikoko zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa navana mukoti. Mumwe wevarwere vatataura navo vari papari renyatwa, amai Molini Chindove, vati vave nemazuva vachiuya kuchipatara kuti vabatsirwe asi hapana chiri kufamba. Amai Chindove vati vave kutoenda kuSouth Africa kunorapwa vachityira kuti vangafe nenyota iwo makumbo ari mumvura.
Muchipatara munoma munhu kana chiremba kana nesi, zvekuti hapana kana ari kutomboti atenda kana kutirapa. Saka ndogona kufa ndiri muno muchipatara. Saka hama dzangu dzatounganidza mari yekuti ndikwanise kunorapwa kunze kwenyika kuSouth Africa nenyaya yekuti zvipatara muno zvavharwa.
Mumwe ane hama iri kurwara, amai Fiona Muchabaiwa, vati havasisina zvokuita kunze kwekutakura murwere wavo kuenda kuZambia mangwana kuti anorapwa, vachiti izvi zviri kuvadhurira.
Nyaya yemuchipatara yatooma, mufunge ukona iko zvino nda kutotakura mwana kuenda naye kuZambia kuti ndinotsvaga kuti angarapwa ikoko, nokuti ndaedza zvipatara zvese zvehurumende zvandinokwanisa kubhadhara zvakavharwa zvese. Saka ndafunga kuti ndikaramba ndakatarisa mwana anogona kundifira. Saka ndakungoonazve kuti ndikandasvika mhiri ikoko kwaZambezuku ndingaona anondibatsirawo here. Zvinhu zvationera kunyanya isusu veruzhinji vasina mari dzekutiende kumaprivate hospitals, hatikwanisi kunobhadhara maprivate. Saka tikaenda kuZambia takanzwa kuti vanobatsira, ndokwataa kutofamba kuti tiende. Takutokwira bhazi remanheru anhu tosvika mangwana kuseni, toona kuti zvinofamba sei tasvika ikoko.
Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yabudisa pachena kuti zvipatara zvehurumende zvizhinji zvanga zvakavharwa, zvave kukonzera kuti veruzhinji vari kuda kurapwa vabve kuzvipatara zvehurumende izvi kuti vanorapwa muzvipatara zvinoshanda zvakazvimirira. Vaubert Kasanze vanoti vatotakura mudzimai wavo kubva kuChegutu General Hospital kuti azorapwa pane chimwe chipatara chinoshanda chakazvimirira chiri muchitungwiza. VaKasanze vanoti kukwira bhazi zuva nezuva kubva kuChegutu kwavanogara kuenda kuchitungwiza kuri kuita kuti homwe yavo iboke.
Navo akakutaaaaakutema zvakanaka samanje kuti chionga manje ndiyataiona kuti hapana chiasinoku yavataita hazvarika kuti munhu akutokwanisa kutotaura kana kurutsa kwavaita havatarutsa hamunhu akutinokurukura nayo zviri nani chiyanawo vaingo murod nese hapana nanotoni pai tandautita nashotosvika naimprove.
Bhodhi rinoona nezvekupinzwa mabasa kwevashandi vezveutano reHealth Services Board rabudisa mashoko ekuti vana mukoti vari pazororo vadzoke kubasa izvozvi. Bhodhi iri ratiwo vose vari kuramwa mabasa vadzingwa, uye rakurudzira vadzingwa basa ava kuti vanyore tsamba dzekutsvaga basa zvakare kana vachiri kuda basa. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti vakoti vese vari kuramwa mabasa vadzingwe pabasa. Asi sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti kudzingwa kwaitwa vana mukoti vehurumende pasina magwaro ekuvadzinga basa kunenge kuri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.